Fanika zvakaitika kumbare tave City of Harare. Kune tinoziva kuti mumbare nemusanindere mune maboos anosvika 32. Vakatora mvura mu13 maboos. Vakandoatarisa vakaona asina kunaka yese. Saka vakamboti yese asina kunaka vakamboafarisa kuti varambe vachitesta. Saka tiri kukurudzira kuti pamwe hamukwanisi kusvika nyore. Neo City of Harare kana City of Mutare kana City of Bulawayo noine boho zvinenge zvakanaka nguva inoyi kuti utore mvura yacho uite pati yako uendeseende testwa uonekwa kuti mvura yakanaka here. Vesiti vanenge vachiitawo zvavari kuita asi isusu vecommunity kana tichikwanisa tozvibatsirawo nekundocheka kuti mvura yedu yakanaka here.
Mubvunzo wekupedzisira Dr. Parirenyatwa kuti ndizoti ndaada kuenda kuchipatara handisi kunzwa zvakanaka nezvirwere zvemudumbu izvi, chii chandirenge ndaona?
Unonyanyonzwa musoro kutema nemiri inopisa zvikuru. Hazvidiwe kuti unoita manyoka kana kuti pamwe haurite manyoka unotoita constipation asi pamwe mudumbu munorwadza. Zvimwe zvacho zvinongofanana ngekurwara nemalaria izvozvo bati zvikuru kuru kupiswa miri fivha inoramba ichikwira ndiyo tinonyanyotarisira iyoyo. Vamwe vanoita tumapundu tudiki diki turi fine kweredhi muviri wese asi zvimwe ndati zviri non-specific zvinongofanana nemalaria joint pain kusvotwa dzungu zvaangofanana kunge malaria asi typhoid ndati inonyanya kuita nyaya yetemperature iyoyo ndopaunotiwo zvobva ndindoonekwa.